Hello, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, May the 8th, 2018. I'm Thungameli Nkomo. Tonight, we are talking about schools opening. Were you able to pay school fees for your kids? Let's get connected on WhatsApp. The number is 201-202-465-0318. You can also call us live and direct. And the number is 001-202-619-2077, and we will call you right back. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live, of course, on our three websites. That's voandebele.com, voashona.com, as well as on voazimbabwe.com. Schools opened for the second term across the country today, with teachers calling off a strike over salaries after securing a commitment from the government to address their grievances. The teachers had given notice at the end of last term that they will not be returning to class today if they did not get a salary increment to match the poverty datum line. Meanwhile, many parents who got in touch with Studio 7 tell us they were not able to pay fees for their children because they just don't have the money. And some parents say their children were sent back by schools because of non-payment. What was your experience as a parent? We want to hear from you. Lichona njani sapho leZimbabwe, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje kungolwesibili, ilanga lokuvulwa kwezikolo. Zivuliwe, ababalisi bebekhangelelwe ukukhalala umsebenzi, kodwa bagcine bengasakwenzanga lokho ngemva kokukhulumisana lohulumende. Bathi hayi, uhulumende ukhanya ezimisele mpela ukulungisisa izikhalazo zabo. Ngakho bathi bazaqhubeka bekhulumisana laye bese emsebenzini. Kodwa ababalisi bakhala ngokuthi imali zama-school fees ziyahlupha, abaningi bathi kabakabhadali, kanti-ke abanye ngabathi abantwababo baxotshiwe esikolo lamhlanje. Wena njengomzali wenelisile yini ukuyithola imali yokuhlawulela umntwana? Baxotshiwe na abakho? Akusithinte kunombolo zethu kumbe ulobe ekhasini lethu leFacebook, usitshele ngokuthi kuhambe njani kuwe kumbe kwakho umntwana. Ndiyo nyaya yatukukurukura nezvayo nasi. Muri yeZimbabwe, nyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Sekuziva kwenyu, varayiridzi vanga vakatarisirwa kuramwa mabasa nhasi, kusadzokera kumabasa nhasi pakuvhurwa kwezvikoro. Asi vazodzokera mushure mekunge vataurirana nehurumende, uyezve vagutsikana kuti haiwa iri kuvimbisa, inenge yakazvipira kugadzirisa zvichemo zvavo, zvinosanganisira maallowances, masalaries. Vari kutaiwa tatswa nenhamo, vamunangagwa dai matiwedzeravo mari. Uyezve mugadzire zvinhu muzvikoro umo, kuite mabhuku, vana vawane zvese zvavanoda, ndokuti mhando yedzidzo yedu, udzamu hwedzidzo yedu huwanikwe huchikura. Saka ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi. Asi vabereki vakawanda vari kuchema nekuti havana kubhadharira vana vavo maschool fees, havasati vaiwana mari yacho. nechikonzero chekuti hanzi hatina mari. Munyika hamuna mari, mumabhenki hamuna, mumaaccounts macho vedu zvina zvina kumira zvakanaka nekuti sekuziva kwenyu upfumi huri kutatarika, upfumi hwenyika huri kutatarika. Pane vamwewo vabereki vari kuchema nekuti vana vavo vadzingwa kuzvikoro. Saka ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo muchirongwa chedu chanhasi. I don't know if we have any guest producer. I'm having, you know, technical problems with my producer here. I can't hear what he's saying, but I'll take a guess. I think we have our first guest, and that's going to be Dr. Takavafira Joe, the president of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Good evening, Dr. Joe, and welcome.
Good evening, and thank you for inviting me.
Yes, Vajo, you guys were scheduled to go on strike today, but that action was called off. Are you absolutely positive that the government will address your grievances?
We are not absolutely positive, and what I can tell you is that the government also was playing delaying tactics. We served them with a notice on the 27th, and for all this period, they were avoiding engaging us until yesterday. So yesterday, there were two meetings, one with APEX, one with FOZEU. So you can look at people who deliberately delayed until the 11th hour to come up with something of an offer and the like. And all what we have said is that we would have been deemed people who engage the government in bad faith to start engaging yesterday and then today declare industrial action. So we wanted to give the government enough ample time to show that we are ready for compromise. But the compromise must not be one-armed banditry where the government will bring 10% and say you must accept it. The most that could have been done was to combine the 10% and the 100% that teachers wanted and divide by two and come up with 5%. That would have been a better compromise and a product of negotiation and bargaining.
And we hear that some kids were sent back home at different schools because of non-payment. Can you confirm that as far as you know?
Well, I cannot confirm what happened to the kids, but what I can confirm is that it was going to be very difficult for the first day to be normal, because in the first place, teachers, a lot of teachers had not traveled to their respective schools because they were adamant that they wanted the strike to engage. And it took a lot of patience for us to persuade them through the various groups that we have in provinces. But otherwise, a number of teachers did not want to go. And even a number of teachers also even left schools. And we are even under pressure because the teachers think that we have betrayed them. So really, I cannot confirm that children were sent back. But if that happened, it could have been also the absence of teachers, because some were traveling today to their respective areas. And we really want the officials to bear with the teachers, because it was the officials that ensured that they had to engage us until late, up to 8 o'clock last night. And that in itself meant that we could not communicate in time that the teachers should go back to their schools.
Dr. Joe, timbotarisa nyaya ye 10% yamakanzi mapuwa nehurumende iyi. Iko muri kuti mari yacho ishoma shoma, mboti tsanangurirai kuti mari yamunoda pasalary increment, panyaya dzemaallowances apa, munoda kuti hurumende inge ichizvibata sei?
Tatinoda kutaura chokutanga nechokuti vanhu havafani kungotaura zvamapesendeji. Vanofanira kutaura mapesendeji vataura kuti mari yacho yarini. Saka tikatarisa 10% ye-269 hapana mari. Even tikati 10% yacho iri kumaallowance, zvinongoreva izvo kuti maticha anenge achiwana $47. Because is tied up to 100% as a starting point for negotiation. 100% salary increase. Bearing in mind that Takate Siraku won a salary increase in 2012, we also wanted Rua and Hardship allowance to 75% of the basic, which is basic is what 269. Because currently, vanhu vanoshanda kumachonyonyo kune zvinhu zvakaoma vanowana $13. So ukati 10% of $13 is $1.30. I think that's an insult on teachers. Chimwe chataida ndechekuti varairidzi vakwanise kuenda pa leave, inonzi vacation leave, sezvinongoita vamwe vese vashandi vehurumende. Saka hurumende kuti ite varairidzi chete pavashandi vayo ndo vasingaendi ku leave. After 7 years, unofanira kumbonozororawo kuvacation leave ye 3 months. Vamwe vese vari kuenda kuvacation leave, maticha anoakurwa 18 days pagore. Vamwe vese vasiri maticha anoona ma 45 nema 50 madays. Saka hurumende zvekare even mukataza kuti yabvuma vacation leave, asi ine zvizukuru zvimwe zvokuti vacation leave yachona haizomboinzenyo yekuti munhu aende ku 3 months on vacation leave. Zvimwe zvataida zvekare ndezvekuti muzvikoro muma areas okudzidzisa nokudzidza hamufani kuwanikwa muchiita marali. So tinoda kuti zvikoro zvive zvinonzi pachirungu political free zones, pasingazoite rali maticha achipedzisira arohwa kana vana vechikoro vachipedzisira vanzi endai munoatenda rali isinei nezvokuita nezvokudzidza. Chataida zvimwe zvekare ndechekuti kune maallowances avarairidzi akabviswa, angobviswa nehurumende. Maallowances anotaura vana lower 60 allowance, anoita vana class teacher allowance, anoitawo mamwe maallowances anoenderanawo nebasa rechidzidzisi anonzi maresponsible allowance, angoere kana abviswa nehurumende zvisina sarukano. Saka ndo zvimwe zvataida izvozvo kuti tigare pasi tionesane. Hazvisi zvemari chete, vanhu vanongozotarisa kumari asi pane zvizhinji zvakawanda zvatinokwanisa kuitira varayiridzi vachifarawo pasina kuti vaenda kustrike. Zvakafanana nokuti ingotitaridzaiwo land, tipatsanure tipanane, ticha umwe noumwe awane stand. Hurumende ifarewo kuti yakapawo stand matsa ese muZimbabwe. Tinozva kuti kune vamwe vakapiwa dzandanda reminda, isa hatiri zvakambowanda izvi. Kungopawo ticha 1000 acres kuti vakaona apa, zvinopawo kuti maticha afare. Asi hurumende inenge yakarimirana kumiganhu namaticha, inenge iri kuenga maticha. Isisu tiri kuti sematicha tinoda kushanda maiso kwazo nyemba kutadzarunga, tichiprojusawo vanhu vanozovapa kuti nyika iendere mberi. Mukaenda kuna maGermany munoona kuti hapana munhu anopiwa mari yakawanda saticha. Ukakomplaina kuGermany unoudza kuti ungada kuti uwane mari inopfuura nemunhu wakakudzidzisa here. Sendo zvatachingoda kuti zviitikewo muZimbabwe. Zimbabwe ivewo nyika inopa kuti ticha afare, adzidzisewo zvakanaka, vana vabude mune zvakanaka.
That's Dr. Takabafira Joe, the president of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ. Dr. Joe, please do stay on the line. Vachangoti bata abasanda sithuma umsakazo wenu, umsakazo we Studio 7. Sisakaza siphuma ngapha esikolweni esikhulu ese Washington, sise Voice of America. Lamhlanje siphatha udaba lokuvulwa kwezikolo kulabanye abazali abakhala ngokuthi abantwana baxotshiwe, kanti abaningi bakhala ngokuthi kabenelisi ukubhadalela abantwana ngoba umnotho ufile, imali kayikho. Ngilo mlalela ecingweni uDumezweni. Kunjani mnumzana?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi, siyaphila nxa uphila.
Ye, bengicela ukungena ehlelweni ngicontribute unike nje just 3 minutes lemtomelo eqakathekile about this issue.
Suphakathi ba.
Ye, okwakuqala ngithanda ukukorrecta abazali abathabela ukubona utitsha ehlupheka, bethabela ukubona utitsha esiba ngumnyanga, esiba manless ngegovernment engafuni ukugcwalisa izithembiso zayo. Othitha abantu abaqakathekileyo. Even spiritual, when you go to the Bible, Jesus was Rabbi, the great teacher, well respected. Umbalisi, whether siyavuma mba sivumi, nguye obisa ama-reforms elizweni. Banje omongameli badlile ezandleni zikateacher. Ama-CIO badlile ezandleni zikateacher, who's looked down upon. Angitsho ilungelo lakhe lokuthi izingangeni even ku-politics ora ye issue leyo ukuthi ama teacher ka strike yi right yabo kathi bazafundisa ngani balabantwana balezihlobo they continue to suffer ama rights abo abe infringed hayi madoda United Nations yangkhona ingayi African Union yangkhona ingayi SADC yangkhona ingayi because this government has failed to rule asihlangane nini sibavumele othisha besitrike ngoba lilungelo labo kulungisa ukuthi 10% leyinhlamba let's keep out of it we need 100% ngiyabonga mahlabezulu
aha wena Dumezweni ungumbalisi kumbe ungumzali nje
ngingumzali ngingumbalisi njalo kulenye into kade sengikhohlwe kulabanye ababalisi abangaboniyo mfowethu abasebenzisa ama-talking jaws othiwa ngama-talking software kuma-computer zabo ukuze ayilungise i-software lena units $40 nxa ehamba lo assistant kumele abhadale i-dub mine ezimoteni on these days abathwala abantu ababoni bawuthetha hambe egathi uzuko wezano p f which is an insult so bakithi indaba yemali ayilungise utitsha alungiselwe whether siyakuvuma mbe sibopha abantu mbe sibulala abantu sizama ukucatha ngomunwe i-reality lo nkulunkulu yakubona utitsha kalu nxa izimbabwe ifuna ukuba le nhlanhla lesifuna ukuba lo mnyama because unkulunkulu uzavala lezulu wagonti suffer if you go to the bible unkulunkulu was able to punish i-nation ngenxa yabanye abantu abazenzisayo our nation is going to be punished ngenxa yokuthi asifuna ukunakekela otitsha abaqondileyo
Ungumzali ungumbalisi Dumezweni ungumfundisi futhi nizogxila kakhulu eBhayibhelini la.
Ngingu-advocate, advocate umuntu omdala uyathinta isiKristu akhayele kwezamasiko akhayele wonke umuntu ujikelele ngoba I believe ukuthi uNkulunkulu usikhangele ngowethu sonke. Ama-politicians afunde ukuhlonipha amalungelo abantu siyabathanda, sibafisela okuhle so labo abasithande by all means. Balungisele oteacher ikusasa enhle ukuze ilizwe leli liphumele ngoba ngiyakutshela impact yakateacher angaze akizwakala test but 10 years were grooming thugs.
Kwesa kwisikolo lapho ofundisa khona babuyile kuhle abantwana lababalisi lawo babuyile
abantwana babuye ababalisi babuyile ngoba bayesaba ngoba sitshela ukuthi sizaxotshwa bayesaba azwana mfowethu akulanto ebuhlungu njengokuthi ufundise usesaba kuhle ngoba ubaba ujoe khonapho omele i-progressive enye into kade ngiyithinta ukuthi izinta le-progressive lehlanganiso ezisimelayo it's a high time ukuthi zibambane bekhuluma into eyodwa senze into eyi-one bengabavumela amadoda la ngoba xa kunjalo kuzenza amanye ama-teacher one day acine baleka futhi uma-organizations wona la we need one voice so that vele i-voice eqakathekile for this time honestly yikuba lesitrike and nothing else
hayi siyabonga Dumezweni ngokungena kuhlelo ba
ngiyabonga mahlabezulu
that was Dumezweni he's a teacher he's saying that teachers should go on strike and demand a 100% salary increment and is also saying that teachers unions must unite and speak with one voice as he says there is power in numbers he's talking about PTUZ ZIMTA he's saying guys get to act together and you know be one speak with one voice Dr. Joe Mavanzwa va Dumezweni vari murairidzi vari kuchema hanzi zvinorwadza kushandira mahara semurairidzi naizvozvo hanzi tinoda sevarairidzi kuramwa mabasa toda 100% salary increment muri kuti chine mashoko ava Dumezweni ba
Mashoko awaya ndo anongotinurwa nhasi kwese maticha asvera achipopota kuti hamungano accept havana kunzwisisa kuti isu hatina kubvumawo 10% vanotofunga kuti takabvuma 10% isu hatina kubvuma 10% asi tangoti tipe room yokuti government painouya musi wa14 inge yauya ichiziva kuti varayiridzi vanoda mari yakawanda so isu zvatangoteura ndoti varayiridzi ngavadzoka navo kuzvikoro vano mobilize vari kuzvikoro muswa 14 uchisika tinofunga kuti hurumende iwedzere payauya napapa plus issue ye collective bargaining it's an issue yekumita pakati chinenge chauya nehurumende todivide nezvinouya namateachers union isiri pa 100 chavauya nacho todivide toedha todivide na 2 uyezve ndinovatenda pavataura kuti tinoda unity and ndinotendera navo kuti PTUZ nezimta namamwe maticha organization vana rutuzi vana zinatu vana peuzi zvinofanira kuti zvibatane pamwe chete nokuti tikataura takasiyana tinopa masignari akasiyana but ndoda kuti titaure zvekare kuti hurumende yatinodhila nayo ndo inocreatawo mamwe maunion ainozopa kuti ataure zvinopesana nezvinodiwa namaticha ari muzvikoro asi ndimbotaura kuti vakuru chaivo havasi maticha maleaders akaita setinotungamirira maunion muzvikoro ndo munofanira kushepawo kuti whoever ari muleadership anofanira kuteerera ndimai kana maticha ati anoda 100% isu tiri maconveyor belt okunotaura kuhurumende kuti maticha ari kuzvikoro ati anoda marii.
Please do stay on the line there, Dr. Joe. Singene ku Facebook lapha sivale incwadi ezithunyelwa ngabalaleli leyithunyelwe nge WhatsApp ngomkhula Singcube. Uthi yena lingabe lijona njani basakazi ku Studio 7. Siyajona mlaleli uyaqhubeka uthi udaba lwababalisi lezo kusilela kwemali kunzima kuhulumende kamnangagwa. Ukuthi akhanye ezama ngamandla wonke kwezemali ukuthi kungathuthukiswa njani ezomkhonomi. Mango ubhota lamazwe. Nxa ubhota lamazwe kodwa engalungisi ngezemali ukuze ilizwe libe le mali njengayizolo yalo. Njalo ababalisi baqakathekile kakhulu. Ngoba konke okuhuquzelayo ngemfundo kuvela ezandleni zombalisi sibisabo omongameli bamazwe. Uyakhuluma lapho ke ngumlaleli uClauda Mkhula Ncube ukhuluma uqhakatheka ke kwabalaleli kwababalisi rather ngithathe njalo omunye umlaleli ecingweni kunjani umlaleli?
Niyaphila kwakunjani?
Hayi siyaphila. Igama mbani?
Mpofu Charles.
Aha. Aha. Echela Nyemba.
Yebo baba.
Hayi siyabonga ngokusixhuma baba Mpofu. Uyizwile indaba esegudwini?
Ngiyayizwa indaba ibusuku ngobaba ngiwalathi njengabazali kunzima ukuhambisa abantwana esikolweni ngenxa yokuswelakala kwazo izimali lezo.
Wena ulaba ngakhi?
Ni labavi labase omnye se primary omnye se secondary
ubatholele yini abakudinga konke ifizi landlane
hey ngokusadalala baba ngathi ngeke ngazithi ukuthi ngithole ngokufaneleyo ngoba kokunyikwe kwakungekho kweneleyo bahambisa nje ukuthi bebambe kwesikhatshana but kungenelanga konke
yebo bakithi.
Yeah.
Abanye abazali bona bathini?
Kuyafana nje bonke umuntu uyakhala isimo sihlasele wonke umuntu akulanto ebambekayo imali kayibonakali ngayena le yakwikhona yakuyitholile vele kayikusindawo.
Abaxotshwanga kodwa abantwana kabakaxotshwa?
Hayi cha ukuxotshwa bakaxotshwa.
Hayi siyabonga baba Mpofu khona ngapho etshela Nyemba.
Yebo baba, siyajabula ngiyabonga ukuthi nami ngizela ngifake ehlelweni.
Hayi kubonga thina baba Mpofu.
Siyabonga baba, libe lisikhumbula njalo.
Hayi sizokwenza kanjalo oro kanja.
Hayi, siyabonga baba.
That was Charles Mpofu, a parent from Chela Nyemba. He says anzi vangu vana ndine 2. Mumwe ari kuprimary, mumwe ari kusekendari. Asi ndavawanira hangu asana kuwana zvese zvavanoda. Dr. Joe, ndimbodzoka kwamuri timbokurukura nenyaya yezvinhu zvamuri kuchema nazvo zvekushandisa muzvikoro. Va dumezweni va mbotaura ne nyaya ye va rairidzi va singa woni vakati vano shushikana zvikuru va rairidzi ava nekuti pane software yavanoshandisa mumakombiuta umu saka naizvozvo inomboita breakdown here and there saka kugadzirisa software yacho makombiuta acho vanenge vakuda mari and ipapo vanowanikwa vachinetsekana zvikuru mbotitsanangurirai nezvinhu zvamuri kuda zvamusingawani zvamusingapuhwi nehurumende sevarairidzi.
Izvi zvinhu zvakawandisa izvi. Iko zvino tine new curriculum. New curriculum inoda new technology. Inoda macomputers. Kuti maticha anga ane computer literate ndio vanozoendesa kuti vanodzidza macomputers. Inodawo kutengawo malaptop kuti unge uchikwanisa unge uchiresearcha uchitaipawo even maskimu ako achibudawo akataipiwa. Zvekare apart from that inodawo mateaching aids. Kwakawanda kunoda mamepu, kunodawo mamwe other teaching aids dzinenge dzichidiwa and kumagadzira it's expensive kuti unotaipisa agobuda zvakanaka. At the same time mumazvikoromo mune atinoti mablotted classes. Tine teacher people ratio yatinenge tichitaura kune maclasses ekuti ticha vanototicha vana vanosvika more than 100 iwo achifanirawo kuticha vana 40 kana kuri kuprimary kana kuma 32 kana kuri kusecondary nema 28 kana ma 24 kana kuri kuma A level but unoona kuti maclasses anenge akakurisa maticha zvekare kana ari vanotichawo zvimwe zvakawanda vanoda kuti vavisite maplaces avanoticha vana Great Zimbabwe vana Kani kana uchicha vana history even vana geography kuti haungotichi mining musina kukwanisa kutoende vana hatikwanisi kuti tibude nevana tiende kwakadaro seikoko iko zvino kwaona mafaili anenge achidiwa nenyu curriculum even kuprimary chaiko chaiko mwana anenge achifanira kuwana mafaili anosvika kunana 16 ino kana ticha ndio unokwanisa kuti uzomutaridza kuti zvinoda kuswa mafaili zvakadai uchitsvagawo macuttings nezvakadaro saka zvinhu zvese zvinonetsa zvinoda mari zvinodawo kuti ticha ave innovative nekuti inguva yetechnology ticha vanofanira kunge ari mberi kwamastudents ukawanikwa uri sure kwamastudents anozokusekawo kuti murayiridzi uyu anenge asina zvaanokwanisa kuti adzidzise zvekare kunoda kuti tiidentifye vana kuti level of cognitive development yakasvika papi tichipa maremedial lessons nana mamwe anodzwa na plap saka zvinenge zvichida kuti ukwanise kuwana mateaching aids anoenderana nelevhuo yedevelopment yevana vakadaro saka zvinhu zvese izvi zvinonetsa kuzviwana muzimbabwe nguva ino even mamepu chaiwo kuti utiche kunana geography kunana history nokumoko kumasciences kunodawo maequipments yescience kuti kana vana vachidzidza vaite experiment kwete kungodzidza theory kana vachidzidza kuprepare oxygen zvinenge zvichidawo kuti vange vane zvacho zvinodiwa nahydro zvinodiwa kuti uprepare oxygen mulab so that mwana haarambe ari kutheory chete saka kudzidzisa kunoda kuti tikombine netheory and practical zvinhu zviri kuitika mulive kuti vana vanyatsoona kuti fundo ino yakanakira papi saka problem inonetsa ndeyekuti tangosara kuti tichingoita theory tinge tichiti teaching must be child centered asi nemhaka yekushayiwa zvikwanisiro zvokuti ive child centers tinopedzisira tangova teacher centered iyo matextbook chaiyo inofanira kuti mwana wange ane textbook rokuverenga reevery subject so that akwanise kunge achidini achiprepare for examination iko zvino kana silabus yacho chaiyo chaiyo zimsek yakapedza year and half isina another maspecimen papers kuti vana vakwanise kuziva kuti zamanishini ratichazosangana naro rinenge rakadai saka zvinhu zvinorema zvokuti ticha kana usingakwanisi kuti utonotsvaga uriwo uchipotokopera vana vako panonetsa.
Please do stay on the line there, Dr. Joe. As we take some of our listeners, siqale ngomnumzana Anele. Kunjani mnumzana?
Ndinofara magadi imwemwi.
Ndinofara ndiva Anele ava kana ndiva Sivanda?
Ndiva Sivanda.
Okay, vaSivanda tanga henyu. Mapinda muchirongwa mukomo wangu.
Ndirimo ndinoda kungoti dambudziko riripo tiri kuti vamwe vatungamiri vavarairidzi ava masangano avo kazhinji havasisiri varairidzi chaivo vakatobuda basa ende vakupension vangotungamirira vai vavarairidziwo vasi muchikoro isu tiri tinoziva zviri kuitika muchikoro at the present moment tiri kuona kuti hurumende iri kubva nokukambena kuti vahwine chi maelection then isu toenda kumustrike handifungi tinowirira na ipapo ipapo mutibatise zvakanaka nokuti hurumende haimbogoni kufa yakatiitira zvakanaka nokuti iri kuenda kumaelection asi pamadimanda ari kupiwa takatarira neinfrastructure development zvimwe zvikoro zviri kuti zvikoro hazvizi zvikoro zvachose nokuti hapana pokudzidzira zvachose varairidzi vari kutambudzika ivavo but I want to applaud zvataurwa nava takavakira zvoo zvokutiwo varairidzi vari kuneseka chaizvo chaizvo hurumende inofanira kuzvimiririra kuti haifaniri kupa excuse yokuti iwe ipinda kumaelection ngaipa varairidzi mari uye ione kukodzeredza vana kuti kana vabereki vachiisirasa vana kuvanhu varipuwa samaticha handizvinhu zvakanaka izvozvo
ko muri murayiridzi here vasivanda
ehe of course ndiri murayiridzi chaiye ndiri mutungamiri wavarayiridzi mutungamiri wechikoro
aha ko kune chenyu chikoro zvinhu zvanga zvakamira sei nhasi
varayiridzi zvavo vamwe vatinonoke kuuya asi vamwe tataka takati one day chaizvo nokutiwo vanongotyira kudi kudzimba mabasa asi izvo zvakaitwa kumanesi ziya izvi varayiridzi vava vachingochema chemando rekuti masangano avo ari kuvarasisa nokuti kana vachinobvumawo 10% handifungi kuti dzinge dzakakwana dzavatungamiri ivavo
asi havana kubvuma vasivanda vazvewo vataura zvikanzi haiwa 10% hatina kuibvuma asi tiri kuti ngatipei hurukuro nehurumende mukana
okay hurumende ko iyo iri papi patiri kutaura pana aripo here akamirira hurumende
vehurumende tambovatsvaga asi hatina kugona kuvabata asi nyaya iripo ndeyekuti vachadzoka musi wa14 vozokurukura zvekare nanazhowa vatungamiri venyu
right chandiuyangopedza ndichitaurawo kana ndichizodzoka muchirongwa ndechokuti vana vatungamiri vakatasana vatakavafira zvova ngavangwarire vakuru vezvikoro navana dsi navamwe vose vanotungamira varairidzi nokuti ndo vamwe vari kutengesa ivavo they are not complying to the struggle ndofungavanenge vasingadi mari vanhu ivavavo nokuti varairidzi kana vachinda pastrike vana dsi havafanira kunge vachinyora kuti tipei mazita tipe zvakati aiwa istrike yavadzidzisi yavarayiridzi regai vacheme kuhurumende yavo kwete kuti hatisi kusenzera munhu kaizvizvo hatisi kusenzera vana dsi hatisi kusenzera vanani kana permanent secretary aiwa tiri kusenzera hurumende hurumende ngaiuye on board minista wacho watotaura naye iyeye avepo musi wa14 wacho tigomuudza zvatinofunga nokuti kwanhasi apa patiringotaura tega savarayiridzi
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa vasivanda
ndokutendai chaizvo munoramba senyuri ndifonera nokuti nhasi ndangopinda muchirongwa nokukasika ndisina kunyatsobata musoro wenyaya
hongo tichamufonera mukomo wangu
thank you very much
aha vazhou ndinevimbo muri kunzwa zviri kutaurwa nemumwe murayiridzi zvekare ndichamupa mukana wekupindura ipapo asi ndimbotora mutereri mbona uanele uloku ekona ecingweni ukona mnumzana anele kukanya sileng yebo anele kukanya silenkinga lapho kasizwanani kuhlelo anele kodwa osanda kukhuluma ngumlaleli usivanda uthi laye ungumbalisi ithukuthele lindoda layithi abakhokheli benhlanganiso zababalisi laba bengabovuma kuphela bebanjwa ngurhulumente bevalwa amehlo ngoba uthi urhulumente uyathembisa into ezingekhoyo ngoba kuyiwa kukhetho ukhala ngokuthi 10% le abayiphiweyo ababalisi bebengamelanga bayamukele kanti ababalisi bathi hayi ayisikho ukuthi sesithe 10% sokukwanile hatshi okukhona ukuthi sithe hayi uhulumende ukhanya esiza ngokuzisiza kithi ngokuzinikela okukhulu kubana sikhulumisane silungisise zonke ingxaki ezikhona. Yiloke udaba esingalo lamhlanje va Dr. John Limbozo kwaMuri mavanzwa va Swanda bachitaura.
Kongu ndavanzwa asicha ndinoda kutaura yavarairizi ndechekuti havafani kuteerera kuti vana headmaster vanoti kudini vana DSI vanoti kudini zvinotaitika ndezvekuti chete kana strike yaitika hurumende inototuma vanhu ava kuti varipote kwavari nekuti vanenge vachida kuzava masetifiki muzvikoro. Inini kukaengaraja varairizi kuti kana tagara tanhla yehono imbwa kana tati tenda kustrike ngatisadai kuti tinyepe tichazoti tiri pachikoro kana tati istay away vanhu vanogara kumba chavasingafaniri kuita chete kusaina kuti wanga usipo because kana poda kuti usaine unozobvisirwa mari ndopaunoregera iso kuudza kuti unozotaura kuti kudini. Every step waishaiko vamwe vanhu vanotengesa vana DSI mamwe mahezi tinotoziva kuti vanhu vanotengesa asi tinoziva kuti kune vamwewo mahezi anosapota asingazofi akatengesa kana kuda kudzingisa vanhu saka struggle yega yega ine matambudziko but chandinoabvira pavari ndechekuti struggle kuti ibudirire inoda unity at two levels muzvikoro umu maticha anofanira kutanga kutaura across my union divide hazvinei kuti uri zimta hazvinei kuti uri PTZ hazvinei kuti uri aritus nekuti matinotenga ndemumwe chete saka kana taita strike maticha pachikoro anofanira kunge achitaura pachikoro kuti todini panapa toenda kustrike vanhu voenda vese zvikuruwo kumaleaders tinenge tifanira kubatana nokuti kana tikatarawo takasiyana tinofunga kuti hazvipi kuti hondo yedu inde mberi saka ini ndinopromisa kuti at leadership level tichaengeja vamwe vedu vezimta tichaengeja vamwe veartus vezinati vepeus kuti tinge tichitaura with one voice asiwo kuti tirambe tichitaura with one voice manhu vari muzvikoro maticha vanofanira kuti whipa into line kana abuda mulaini anofanira kuudzwa kuti leadership wabuda mulaini isu takakutuma kuti unotaya zvokuti ukatumwa kunotenga Mercedes Benz ukadzoka nedhongi unofanira kuudzwa kuti iri dhongiri dzokera unouya neMercedes Benz but at the same time tinongoengaredzawo hurumende kuti izive kuti haifani kuuya nezvinhu zvainoimposa kumaunion leaders kana tapinda munegotiation tinenge tapinda tiri maequals bachi rako rokuti uri minista kana hosi yapanze tombotaura murumu tiri manhu vari equal and the concept yenegotiation is the concept yecompromise saka vanhu vakauya vari big headed vari bullish hapana kwatinoenda saka negotiation icompromise hatinoda kuti ingoita compromise saka tinoengaridzawo hurumende kuti isiyane nedhongi rinonzi Apex Counseling because idhongi rava archaic obsolute iko zvino manegotiation anofanira kuita new constitution because panenge paita mitemo yasiyana mutemo weconstitution ndiwo unotora president saka section 65 inotendera vashandi vehurumende to engage in collective bargaining and even to go on strike saka hurumende ngaikoshese mitemo yayo so the issue of constitutionalism is important vakawanda vanoti hurumende haina mari haina mari yakaendepi the same people ndo vakapa kuti mari ishaikwe saka the same people must also look for a way yekuti mari idini iwanikwe even kana vachinokwereta mari yacho kuna satani hatina basa nazvo chatinongoda ndezvo kuti maleaders must be responsible and ensure kuti varairidzi vanova ivo muzongozva wedevelopment munyika vawanawo mari.
Thank you there, Dr. Joe, and please do stay on the line. See Tate umlaleli njalo uanele. Kunjani mnumzana? Anele phakamisa iphimbo baba nguzwela phansi phansi.
Eh hayi mina ngi right landa.
Yehe, ose bambungapi?
Mina ngibambe ngifechure tu lapha esigabeni somsikana wesikho.
Aha, sungenile kuhlelo baba, ngumzalo ngumbalisi.
Hayi ngumzali baba.
Aha, akusitshele kimi njani esikhomeni lapho, bahambile esikolo abantwana.
Abantwana bahambile ezikolo kodwa imali yokubabhatalela silayo ikhona yona emabhenki kodwa imali ayiphumi.
Yebo kithi abakho basesecondary baseprimary basepreschool
two esecondary one primary.
Ye madoda uhambile ebhenki walayina wangayitholi
laini ndibona apa ngaswela ngicela ukugada yini inclusive fosters ndinga kwabanye abantu.
Hmm. Oko kuswayipa lokho esikolo kaba kwamukele.
Hayi, aba kwamukele lokho sengikhuluma nje vele abantwana baqala isiqotho so.
O ikho keshi.
Ngizokuzani layo imali yami konke konke nje lapho.
Yeba ngithi nxa ihlangana eyabakho abantwana yonke omelwe ihlawule imali
$450.
Yeba ngithi hayi kulungile, siyabonga Anele, uvukele njalo ebhanga mhla umbuzo gcina uyitholile.
Okay, yebo ngaba.
Aha, hayi la siyabonga nomzana Anele lapho obesithinta esecholocho. Kuloma uthi yena ulabakhe la abantwana abahamba esikolo nxa behlangana yonke imali edingakalayo yi $450. Dr. Joe, the issue of payment, I know the government is encouraging the culture of, you know, plastic payment or mobile payment. You know, there is EcoCash, there is, you know, these tiny machines that vendors, you know, business people can use, including schools. You know, for parents to bring their bank cards and, you know, just swipe, since money is such a problem, is that not happening in schools?
No, it's happening. All the schools have been encouraged to have a swipe. But the other schools that cannot afford to buy the swipe and they need cash from the parents. So really depends on the location of the school. Most of the schools in urban areas, they now have a site facility, but there are also schools that accept the EcoCash, but it depends whether the EcoCash is registered with the school, because there were certain individuals who used the EcoCash and then ended up embezzling school fees. So there are areas in rural areas where they certainly need cash. It is unfortunate. And there are also cases where parents could travel and pay in the respective banks. But the challenge is really that there is no money even to travel. And even in other schools, they need cash. So all the challenge are because of the nature of our country that has not been producing or that has not been developing. And we urge leaders also to ensure that that challenge is rectified so that we are on a sounder footing.
Uh-huh. Kwati mbodzokera panyaya ye kuvundusirwa kweva dzidzisi muzvikoro umu. Iyo inyaya inomboitika inowanzoitika kazhinji kana paine sarudzo. Takazviona muna 2013, muna 2008 uyezve tichienda kumashure uko. Zvakamira sei pari zvino tichiona kuti pane sarudzo dziri kuuya.
Kuvhundudzira kuvarayiridzi ndo zvagara zvinongoitika. Nokuti izvozvi mukatarisa zvinonzi varayiridzi vane political agenda. Saka zvinotoreva kuti kwava kutoda kukala varayiridzi kuti vanosapota opposition. Ukangotaura chete zvinokriticisawo hurumende, then watova nepolitical agenda. Saka kuvhundudzira kuripo, izvezvi pane vanga vachofamba muzvikoro vachinyora mazita evanhu vanga vasipo, wedza waendawo kuchipatara kwavadini vachiti tichadhila newo. But vatinongoudza varayiridzi isine zvokuti kuvhundudzira kwagara hakuperi. Vanhu vanoda kuita the voice of reason ive cowed down, and so that hapana munhu haingaiti nyika ine vanhu vasingaoni. Hatingaiti kana nditi kusaona handisi kushora vasingaoni, ndingoda kuti haingaiti nyika ine vanhu vasina analysis. Haungaiti mutungamiriri usina vanhu vanokucriticisa. Haungaiti mafriends anongotenderana newo. Ukaonaona mafriends anotenderana newo, uzive kuti haabatsiri mafriends akadaro. Izvatiri kuita nezvokuti nyika vavafanangosiyawo zvinhu zviri professional. zvi alawo kuti titore a professional decision pane kuti tingo politicize everything saka kuvhundudzira kwevarairi zvikuriko vamwe vanotonzi hamufi makanoita hamufi makanovhotesa kana mukaenda kustrike hamuvhotese tototorayo vanenge vasingaende kustrike saka zvese izvo zviripo nekubvundudzira kuti varairi tichava zvingabasa asi tiri kuti hazvibatsiri kubvundudzira varairidzi zviri nani kuingenja varairidzi muchokwadi towana a way forward inot it's a win-win situation kuvashandi nekuhurumende.
Aha, tinotenda vajo rambai makabata ipapo the timer it's quarter to 9 GMT and quarter to 3 in the afternoon konapa emelika esikolweni esikhulu eWashington DC ngithathe umlaleli timbotora mtereri vamoyo makadi vamoyo
sakubona baba Givi ngomhlanje ngifuna ukukhuluma.
Aha, yebo nguntungamile, singenile kuhlelo baba.
Ya, kunjani papa? Bingami, wathi bingami ngomo ngibiza kuhle.
Ya, yeah, hayi ulibiza kuhle, untungamile inkomo.
Okay, awangiyathokoza kukhulu ukuhlangana. Hey, no, nami nginamazi amancane. Wabona inkinga yasekhaya seZimbabwe lapha, hey, izinkinga ziningkhulu. Wabona ilizwe lethu lifana nikolo ile esikokoro ukuthi ma balungisa lokhu ma sithi ikhambi yafa lokhu nalokhu nalokhu wabona izinkinga fana esina nendaba yabotichele leya inoba nkinga inkinga leya izoba inkinga asazi ukuthi izophela nini so siyafisa ukuthi maybe ngezinye isikhathi ilizwe lizame ukubanyikeza into bayidingayo sazi ukuthi ilizwe lethu kuyabonakala ukuthi akuna next nabo bayazama ukuthi balungise laphana lapha kuwaphithiphithana laphana lapha so inkinga ekhona ukuthi thana ma abotitshela laba thana ma bazwisisa sazi ukuthi ukusebenza unganikeza into oyifunayo I think they right so mara indi mfomu ngicho kulizwa lakakithi khulukhulu kusasa abazali abanye abana next abana sona so so indi enye fakukhuluma ngayo leyo ukuthi kana makwa yenzeka kube neplan mara iplani amaplani bazama mara amaplani akukhambi kahle so iyo into ilizwe lakithi liningkinga izinkinga lezo lakithi lela asazi ukuthi sizokuphela nini so abantu bahlala bayekhala njalo mihla namalanga so asazi ukuthi kungenziwani ukuthi kulunge lokho uma abantu balungisa lokho usakhumbula ilanga lela abo nesi abasayika namhlanje yesa abo teacher bathi abayi isikolo uma bakwenye isikolo njenganje wabona indi fanele inoba nkinga edikhulu
okwashitsha halakithi ugibela bemsolo ehlabela wathi inkinga ziyagibelana i-double problem yiyo okhuluma ngayo lapha-ke mnumzana moyo.
Ya, the point ngisho njalo ukuthi inkinga zasekhaya lana, hey, asazi ukuthi zizokuphela nini. Maybe zifuna umthandazo. Baya khulukhulu ilizwe lethu leya ngokwalo alisesena umunotho uright. Bayazama laphana lapha, ivi imali ayikho kungakukho. Nathi besilungisile abantwana bathi ma ufouthi ukuze kusasa isikolo, batho imali phambili, umuntu wanamuva. Ma unganamali, angekhe ubuye isikolo. Sagcina usakhumbula isikhathi lesi abantu sagcina abanye wabhadala ngezimbuzi ngenkukhu lapha esikolo so thola ukuthi into efanele ukuthi sihlala sibuyela muva mihla ngamalanga and into leyo ihlukumeza abazali abasazi ukuthi senzeni abantwana bethu even abatichere nabo bafuna imali wabona ukufunda ukusebenza kufuna umholo mara ukuthi abantu bakhona ukubambana bazwane bayenze inkinga basamariya balungile baya ilizwe lela linanex iqiniso even ma singathi asilinde mhlawumbe kuzokutshentsha ngevoti mara njenganje eZimbabwe vele even abo bungameli bayakhuphi nakuphi bayafaka ama-CV mhlawumbe kuzoza bomabhizi bakhona ukuvusa umnotho wasekhaya so asithi bangayenzi lokho mara kuthi ilizwe lakithi akuna next njenganje bayazama mara kuhlungu ukuthi umuntu ayosebenza angabini even nathi singabazali imali asina even more ibhanga nikezwa imali encane so uzothini lapho
aywa tinotenda vamoyo siyabonga mnumzana moyo ngokungena kuhlelo
awa siyathokoza kukhulu sithi namhlanje sinathi sikhona ukukhuluma vele i-language yasekhaya leyo ukuthi siyikhulume singakhulumi isishona kwaphela.
Hayi siyabonga kakhulu, siyakujabulela lokho njalo siyakukhuthaza mnumzana uMoyo, sizaqhubeka sikufonela.
Thank you. Unkulunkulu abe nani labo, bye.
Akube njalo la kuwe. Ngumufundisi Moyo ke lo. Uthi hayi ababalisi kabanikwe izimfanelo zabo, uthi akekho umuntu ongathi esebenza thakazelela ukuthi akulalutho aluphiwayo, umuntu osebenzayo kumele ahlawulwe. Yikho okwenza akalayo khonoko. 10 minutes remaining on the clock, that's 10 minutes before the hour of 9. Abafuna ukungena kuhlelo uhlelo ngolwenu, sikhuluma ngokuvulwa kwesikolo. Abanye bekhala ngokuthi abantwana baxotshiwe esikolo, kanti abaningi bakhala ngokuthi kabe nelisanga ukuhlawulela abantwana ngoba imali izama school fees kazitholakala emabhanga. Abanye ngabathi hayi vele kazikho emabhanga angikhona emabhukwini ethu ngoba ilizwe lobuyanga lathi singabayanga. Abafuna ukungena kuWhatsApp lisithumele okuyimbikwana nje ku 0012024650318, kumbe ofuna ukusitshayela ucingo live and direct ungasithinta ku 0012 619 2077. Silo omunye umlaleli, I think ngundlovu ecingweni. Kunjani baba Ndlovu?
Ngiyaphila. Kunjani mntababa?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi hayi ngikhona khona ku-right.
Uyizwile indaba?
Indaba ngizwile bhuti omkhulu.
Ngizwile
kakhulu. Amateacher wona alelungelo lokuthi alwele ilungelo lawo. Ilungelo mpela balalo, abasike ukuthi bayenze into e-wrong, bayenze into e-right. Silahlekelwe ngamatisha amaningi kade sezingeni eliphezulu, abaleki agcwala wonke amazwi ngendaba zokuthi kokuwa kwemnuthi eZimbabwe. Yabona. So aluba mhlawumbe okunye futhi maybe ngithi kancane ngiphume nje eceleni kwakuthi mabe bengizwa kakhulu amatisha angapha esiNdebeleni, abazame phela ukuthi baye kuminister owezemfundo mali ukuthi ukhona. Bake bakhale ngodaba lololo lokuthi uthisha lo thisha asebenza eprovinsini yakhe, ngoba manje bakhona abantwana bakithi abanye abathwele izincwadi zobutitsha kodwa bakwazi ukuthola umsebenzi endaweni yakubo, ngoba kulo muntu osuka le eKaroi azosebenza eOne, kulo thisha osuka kuphi azosebenza eCholoja. Abake bekhale bengamandebele bodwa kuminista mayekhona ukuthi ayilungise le ndawo akuphawula, ngoba manje bakhona abantwana bakithi abaphasileyo kodwa bakwazi ukuthi abanye bangamapholisa kodwa kulo pholisa ondawini yakithi obuya kwenye indawo. Yabona. So okunye siyiziphepheli ngendaba zakhona lokho. Bakhona abanye abakhona lapha kwamanye amazwe abalezincwadi ezifanele ukuthi ngabe basebenza bangamateacher kodwa bakwazi ukuthi bathole umsebenzi endaweni yakubo. Ungahamba ungiyedinga umsebenzi ukuphile eCaribbean, angeke ngikwazi ukuthola mina mbuye eCholoja, angeke ngikwazi ukuthola umsebenzi eCaribbean mbuya eBlamble. So into ezifana nalezi abazama ukuthi bazilungise, umuntu asebenzile eprovinsini yakhe lathi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi endaweni yakithi khona lapha lapha esisebenzela esiphuma ngakhona. Kodwa bona bayithola imisebenzi abasuke eCaribbean, bayithola imisebenzi eCholoja, abasuke eCaribbean bayithola imisebenzi eGwanda, abasuke eCaribbean bayithola imisebenzi eBlamble. Kanti kwenzakala kanjani? Sina sisuka eCholosha sizothola umsebenzi eGoli kathi sina sayawonani. Ibe mphuma kancane ehlelweni lakho lapho dwe, kodwa ke sembuyela kakhulu ema-teacher balelungele lokuthi bona bathole imfanelo zabo. Kudala besebenza nzima, kudala bebekezela, balelungele lokuthi yebo yobaba kuyabulaleka abantwana abafuyi abaye esikolweni, kodwa-ke ilungele ngelabo lokuthi bathole imfanelo basebenze nabo bakwazi ukukhulisa imindeni yabo.
Hayi siya
ngisangomo ngachiya lapho ke
futhi. Hayi kubonga thina babu Ndlovu ngokungena kuhlelo ba.
Siyabonga ntule enkulu.
Ngubabu Ndlovu, indlovu enkulu lapho umsunduzwa esichayela ese South Africa. Coming back to you Dr. Joe, we have seen over and over and over again pretty much every year whenever there are examinations, there are leaks. And we have the June examinations coming up. Are there any measures that have been taken, especially by the government and the ZIMSEC, to make sure the leaks are plugged? There are absolutely no leaks this time around, as far as you know.
Unfortunately, I don't think there are any measures that they've been taken to ensure that the credibility of examination remains intact. The challenge is that the government is denying an obvious source of leakage. I think we have myriads of sources of leakage, but one major issue is that when you employ people who are underqualified, or when you employ people not necessarily on merit, but on nepotism or on favoritism, you are likely to get a half-baked issue. The issue also of people who are calling themselves experts, who are not necessarily experts. The hardship in Zimbabwe also, he has also taught some people to be innovative by selling examinations. But the greatest issue is that to ensure that the directors and everyone who is working at ZIMSEC is employed on merit. Imagine there were people who were employed without 5 O-levels, and they are employed to make certificates of people with 5 O-levels. You end up also creating your own. So the whole essence of employment on merit is important in schools as well as at ZIMSEC. So I really don't think that we have taken enough measures, because the government was even covering up for inefficiency and incompetence at ZIMSEC. So there has been the suspension of directors, but we have not charted a way forward to ensure that the examinations are intact and they are credible. So we may likely also see the what has become fashionable, that there are leakages on a yearly basis, or on a yearly basis, be it in June or in November.
Mm-hmm. Koma shoko enye kupezisira nerurimi rwamai kuvadzidzisi.
Mashoko angu kupezisira anoenda kuvarairidzi kuti tinofanira kubatana, toramba tichirwisa hurumende. Ndinoisa kuzve kumashoko kuhurumende kuti hurumende inofanira kuona kuti varairidzi vane basa rakakosha munyika rokusumudzira budiriro yenyika. Saka kuvarairidzi nehurumende zvinoda kusamusoro pamwe chete, toita compromise, toana way forward. Hurumende hatiexpect kuti ingoisa zvitina zvinopisa mumusoro mamaticha, zvinoda compromise. And tinofunga kuti tikada compromise tichawana a way forward, isiri monetary necessarily, but inoinvolva even kupawo zvimwe zvinopa kuti varayiridzi vafare, sokuvapa mastands ekuti vavakewo dzimba dzavo, nokuti munhu wese anoda shelter pasino rose.
Ko panyaya mastands apa tuku from kudhara muchimbochema nayo kubvira kudhara muchichema nenyaya yemastands. Asi tokunzwa mamwe mashoko ari kuti vechidiki vezanupiefu vachapuwa mastands avo. Muri kuzvionawo sei izvozvo?
Dambudziko rehurumende nderokuti rinoda kuti mastands aenderane nezvepolitics. Isu tikatoda mastands patende toda kuto iwo ndo vanenge vachida kuti vakondrole mastands aya, hatinoziva kuti anozopinda politics. Isu sematicha titi tine capacity yekuzidevelopera mastands. Chatinoda kungopiwa kuti ndiyo nzvimbo yenyu kuti itai mastands aya, totsvaga munhu anodevelopa tobhadhara mari. Asi kuti hatibhadhari mari kuvanhu vatinoziva kuti vane history yokudya mari. Saka izvozvo mastands ngaasiyane nepolitics. Saka vezanupiefu vechidiki vanopiwa nokuti zvakaenderana nepolitics nekukampena kumaelection ari kuuya. Isu sevarayiridzi hatidi zvakanangana nekukampena kana maelection.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda Dr. Joe nekupinda muchirongwa. Thank you there, Dr. Joe, as we come to the end of our show. And just on the last, as a parting shot, there was Vice President Chiwenga was in the news today. Many of you will remember that he has recently come under scrutiny for his changing complexion. Hanzi ganda ravo ratsvuka nemudzimai wavo these days. Saka vari kuzora ameno zvavari kuzora, enxeba gcovi ponzi, kutiwa iponzi kumbe iambi. Namhlawo vesezindabeni kuti hayi ngesikhathi sekhula phana ngagula lo mukami, asazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kibo. uthi iskini zabo ijwabu labo bonke la qala ukutshintsha ikho nje sebebomvu azi ndiyo cha into cha konzera kuti complexion yabachiwenga inge ichichinja batsuke. And that brings us to the end of our show. Let's meet again next Tuesday. Yours truly, Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.